Zimbabwe ine bumbiro remutemo rinotaura iro kuti presidenti vanovhoterwa votonga kwemakore mashanu, vozotsvaga zverutsigiro wakavhoterwa wotonga makore mashanu zvakare, zvichireva kuti purezidenti wedu vane maximum ye-10 years. Saka zviri kutaurwa nevanhu vekuZANU-PF zvekuti vawandidze term of office iyi vanenge vachityora bumbiro remutemo. Isu seMDC tinorambirana nazvo. Chekutanga ndechekuti bumbiro redu remutemo rinonyatsotaura kuti purezidenti anotonga kwemakore mangani. Ndoda kuti vaudze vana veZimbabwe kuti pavakataura nyaya iyi pataiita outreach paCopac paya, vakange vachitaura vaine ruzivo rwekutonga nemunhu mumwe chete kwemakore akawanda.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Pakazoita Copac ndofunga vari Mugabe wanga watonga makore anga akawandisa. Saka vana veZimbabwe vakazviramba izvozvo. Chechipiri ndechekuti vamunangagwa havasi kugona kutonga zvachose. Zvinhu zviri kudhura muzvitoro. Vanhu vane urombo hwanyanyisa muZimbabwe muno. Mabasa hakuna, makambani ari kuvhara. Uyezve kune vana vasina kutoenda kuchikoro nekuti hakuna vabereki vavo havana mari yeschool fees. Tinoona zvakare kuti muzvipatara medu hamuna mishonga. Saka zvavanganzi vangada kupedzisa zvii. Tiri ipapo vamunangagwa vakanga vari minista kubva 1980 vari mukuru mukuru muhurumende yava Mugabe, vachibata maministri akawanda kuzosanganisirawo pavakabvoita speaker of parliament, vakabvapo vakazoita vice president, vakabvapo vakazoita president kupedzisa pakasiywa nava Mugabe paya. 2018 vakazopinda sapresident for 5 years. 2023 wakaita zvedzimwe 5 years. Vamunangagwa munhu akura ane 82 years. Pavanosvika 2028 vanenge vane 86. Zvichireva kuti pavanozopedza 5 years dzimwe dzavari kunzi vasiyiwe vanenge vaa 91. Hatina kumbobvira tataura sevana veZimbabwe kuti tinoda kutonga nevakweguru vakadaro. Hapana chiri kugonekwa, chiri kuoneka, chiri kubatika kuvana veZimbabwe. Uyezve tikaita nyaya iyi yekuti tingochinja chinja mutemo wedu, tinoita chiseko chenyika. Masanction oramba aripo nokuti nyika dzakatipa masanction dzakataura idzo kuti dzadzirisai nyaya dzenyu dzezvematongerwo enyika, nyaya dzenyu dzesarudzo. Zvino tikaisa chimutemo ichi zvinoreva zvakare kuti tinge takuramba tiri pasi pezvirango zveupfumi. Kune vanhu vari muZANU-PF, kune vanhu vari muopposition vaakutishamisawo zvakare kuti ndivo vakanga vari ndivo vatakatiza tichiti opposition yemuZimbabwe vaakutodawo nyaya iyoyo.
Sei muchidaro?
Nekuti zvinenge zvaakuvabhenefita kuti varambe vari mamembers of parliament. Saka isu nyaya iyi tinoiramba zvikuru. SMDC takatotaura nechekare kuti tichange tichikurudzira vana veZimbabwe kuti varambe nyaya iyi. Hatidi kudzoserwa kwatakabva, kwatanga tine mapresident anga